Chirongwa cheround table changa chiripo nhasi uno chiri kutarisa pamusoro pemhirizhongwa dzinowanikwa nemadzimai mupolitics kunyanyanyanya nguva dzemadzimai elections. Changa chiri chirongwa chaunganidza masangano akasiyana siyana, mapolitical parties, machurch nemacivil society organization members vaungana kuti vazeye kuti nyaya iyoyi takatarisana nesarudzo dzinoda kuitikwa idzi.
Icho chimiro chimborimo munyika pari zvino chakaitawo sei takatarisa nyaya yemadzimai nemhirizhonga mune zvematongerwo enyika?
Ongororo dzaiitwa kumashure uku dzinoratidza kuti madzimai mazhinji vari kutadza kupinda muhofisi kana kuti kuvhoterwa pamusana pokuti vanotya mhirizhonga dzinosanganikwa nadzo kana taa kuenda musarudzo. Vanombunyukidzwa, vanotukirirwa, akada kusumudza musoro kuti ndakuda kuita member of parliament munguva unozwa zvakunzi haana murume akadai zvichingosiyana siyana. Saka yanga iri nguva yekutarisa zvinhu zvakaita saizvozvo kuti zvoitwa sei kuti madzimai ange anoitawo participate mupolitics.
Tichitarisawo kuti sangano renyu riri mune rinotarisisa nyaya dzesarudzo idzodzi zvakanyanya, zvamuri kukurudzira kuti zviitwe ndezvipi?
Tiri kukurudzira zvinhu zvine chitsama. Chokutanga, dai waro mutemo waiswa mutsva wokuti vanokwikwidza musarudzo vasabhadhariswe muripo wokuti vakwikwidze musarudzo, vanzwa kare nokubhadhara mateksi. Tokurudzira kuti mitemo inge yakasimba kuti violence against women munguva kazhinji dzesarudzo inge inostopwa. Mitemo iripo tokuona kuti haina kunyatsosunga, ende kusasunga kwayo ndokuriita kuti mumapolitical parties medu uyezvo munyika medu munomu tirambe tichiona mhirizhonga yatiri kuona iyi iri kuitwa takatarisana nemadzi.